Chikuru chekuti tinzwisise panyaya yemaspecial drawing rights. Ndechekuti maspecial drawing rights hurongwa hunoitwa neIMF yavanoitira ava vanoiti mamember states. Kubva 1969 kano ndeke chi4 vachiishuwa iwaya vanoti maspecial drawing rights.
Special drawing rights chii?
Maspecial drawing rights pachao haizi mari. Haisi mari yekuti unono withdraw nhasi wotopiwa ma US dollars wotoenda unotenga zvauda kutenga. Aiwa. Maspecial drawing rights anouya ari ma reserves anoitira kuti kana nyika yava munguva yekuti haisisina mari yakakwana yekuti ishandise zvainofanira kushandisa. Vanofanira kutora maspecial drawing rights aya voenda vonotenga currency kubva kune imwe nyika inenge iri paurongwa ihwohwo hweIMF. Mushure mekunge nyika yawana imwe nyika iri kuda kuti vachinjane ivo vachivapa maspecial drawing rights vopiwa exchange currency, nyika inenge yatenga maexchange currency aya inenge yaakuchichajwa interest pamaspecial drawing rights.
Zvinofamba zvakanaka here izvi? Hazviomeri nyika idzi here?
Zvinhu zvinogona kuomera nyika panyaya yemaspecial drawing rights ndizvozvo zvekuti pare zvino zvase zvandambotaura kano kangori kechi4 kubva 1969 maspecial drawing rights aya achipiwa apiwa kunyika idzi really nekuda kwenyaya yepandemic nekuda kwenyaya yechirwere mupengo chanetsa pasi rese. Zvadaro hazvinatsozivikanwa kuti dzimwe nyika dzichazoda here kuti vange vachichinjana kuti vapiwe maspecial drawing rights aya vomaconverta kuita exchange currency inogona kuzoshandisiwa munyika kutenga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda kuti maspecial drawing rights aya azoconvertwa kuita currency. Ndokunge tawana nyika inenge ichida kuchinjana nesu maspecial drawing rights kuti itipe macurrencies.
Ko nyika ikashaya vanoda kuchinjana nayo zvinofamba sei?
Kana nyika ichinge yashayisisa vanenge vachida kuexchange maspecial drawing rights aya kuti vape exchange currency, vanokwanisa kuzobatsirwa neveIMF kuti vagoshedzera dzimwe nyika dzakawanda kuti dzibatane pamwe chete vagobatsira nyika inenge ichidawo kuti iwane macurrencies pamaspecial drawing rights aya.
Kana Zimbabwe ikakwanisa kuwana yamunoti currency kana kuti mari, chii chatiinotarisira?
Mushure mekunge nyika yawana currency, Zimbabwe yawana currency, yakwanisa kuexchange maspecial drawing rights aya into a usable currency, into mari inotenga, tinenge tichizotarisira kuti hurumende ichaisa pamberi nyaya yeutano hwenyika igowedzera mari iri kupinda mumahospitals, mari iri kupinda muhealth sector kuitira kuti nyika ikwanise kurwisa ichikunda nyaya yechirwere mupengo chanetsa pasi rese.